Mai mpariwa vano tine zuro waka biswa padande mtande renengo ze National Standing Committee yebato iri mushure mkutadza kuenda kumusangano we Standing Committee. Vano tivaka uza vamwe vavo zvikonzero zvakavatadzisa kuenda kumusangano uyu uye vakazoshamisika nezvakaitika. Vano ti pavaka bvunza kuti izvi zvainge zvaitirwei vakaudzwa kuti vainge vave kukanganisa kuchengetedzeka kwenengo ze National Standing Committee pamwe nebato. Vati nekuda kwaizvo zvo vakanyura tsamba nezuro vachiti vave kumbosuduruka kuitira kuti MDC Alliance idome munhu wainoda kuti atungamire madzimai. Vatiwo vakange vave kutukwa pamwe nekupomerwa mhosva yekuti vakapinda musangano wechimwe chikwata cheMDC inotungamirirwa naMuzvare Thokozani Kupe.
To acknowledge that okay, all is well, and I'm standing aside so that if I am a political threat, then I would rather stand aside.
Asi mutauriri weMDC Alliance Muzvare Fadzai Mahere pamwe nemunyori mukuru webato iri vaCharlton Wende vaudza Studio 7 kuti amai mupariwa kwanyanya vachiri nhengo yebato ravo. VaWende vaudza Studio 7 kuti amai mupariwa kwanyanya vakatadza kuuya kumusangano nezuro uye vakapa chichemo chavo chakatambirwa uye kusvika pari zvino havasati wana gwaro rekusiya chigaro kubva kwavari uye vati utungamiri webato iri wakabatana.
Saka tingati kana munhu akonewa kuuya to munhu asiya musangano setsamba dzinenge dzichitendera pasocial media zvinhu zvinongoitika mazuva ese zvevanhu vanenge vachinyora zvavanenge vachinyora. Chinhu chatoda kuziva kuti vanhu vazive ndechekuti utungamiriri weMDC wakabatana. Utungamiriri weMDC wese unoda kuti uyambutse vana vemuZimbabwe wakabatana. Kune vamwe vatsveruka nenyaya yekuti vari kupiwa mari nezanopf navamunangagwa. Avo vanhu vakabuda pachena, havana kuwanda.
Asi amai mupariwa kwanyanya varamba mashoko avaHwende vachiti vave kutorwiswa nenhengo dzeMDC Alliance vachinzi mutengesi.
But what I've seen is that mashesha avanhu vachindituka vachindipopotera kuti ndiri rebel. This struggle is not about Kupe, is not about Ngonzora, is not about Komichi, but talking to your former colleagues, it could not be a crime. And I'm alleged to have been fired. How can I be fired from a voluntary organization that I've never applied for employment?
Vaenderera mberi vachiti hapana chakaipa kutaura naMuzvare Kupe nevamwe vavo vachiti vaimbove nhengo dzeMDC. Vatiwo zviri pachena kuti MDC Alliance haichada vashandi ichiti vanhu vese vakatumwa nesangano reZimbabwe Congress of Trade Unions kunoumba bato rezvematongerwo enyika reMDC vave kushungurudzwa kana kuti vakatodzingwa mubato iri. Muzvare Kupe ndimumwe wavanhu vakabva kuZCTU pakaumbwa bato reMDC muna 99 richitungamirwa navaMorgan Tsvangirai avo vaive munyori mukuru weZCTU. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka muMDC umo chikwata chavachamisa nechaMuzvare Kupe zviri kurwisana panyaya dzemuzinda webato iri weMorgan Tsvangirai House pamwe nenhengo dzeparamende. Mune imwe nyaya yemadzimai matatu enhengo yeMDC yavachamisa Muzvare Johana Mamombe, Muzvare Cecilia Chimbiri naMuzvare Nisai Marova avo vanga vari muchipatara vanonzi vasungwa apo vange vaenda kunosvitsa mapassport avo sezvakataurwa nedare nezuro. Baba vemumwe wemadzimai aya vaHenry Chimbiri vati ichokwadi kuti vatatu ava vasungwa nemapurisa. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi sezvo mutauri wemapurisa vaPaul Nyati vange vachinetsa kubata panharembozha yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.